Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, a platform where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Wednesday, December 21, 2022. I am Jonga Kandemiri. Tonight we are talking about those in the diaspora who are traveling back home for Christmas or are planning to travel during this festive season. This is the best time that most families get together, but for some, especially those that are supposed to be traveling from South Africa, they are saying that they may fail to go home this year because of high transport costs. They are accusing cross-border bus operators of hiking fares, taking advantage of the festive season, with some being accused of even doubling fares, making it difficult to travel, especially for families, as they will need more money. Those who spoke to Studio 7 said they hiked the fares from 900 rands to 1,900 rands for a single trip from Johannesburg to Harare for those without travel documents, while those with travel documents are paying 1,500 rand. There are fears that because of the high costs, some may end up using illegal crossing routes. A bus conductor who spoke to Studio 7 on condition of anonymity said the difference in fares is for fines that bus companies pay to immigration officers at the border for carrying undocumented passengers. The International Cross-Border Traders Association is urging those traveling to Zimbabwe to use legal channels instead of the illegal routes, where some end up losing their lives or their goods to robbers. The Herald newspaper recently reported that the Beitbridge Border Post is seeing a high volume of travelers crossing into the country for the holidays. For those traveling, what challenges are you facing? How are you fixing them? Let us know from wherever you may be. Ongwadi wa tereri tichikuswerisai muri kose kumatimana pamuri kwenyika. Tinosangana zvakare muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum uri musi wechitatu, zvitatu 21, 2022. Umo tinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tiri kutaura nezvenzendo dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kwakasiyana-siyana, vari kudzokera kumusha kana vari kuronga kuda kudzokera kumusha kunotamba zoro rekisimusi pamwe negoredzva vaine hama neshamwari. Asi vakawanda zvikuru vatataura navo vari muSouth Africa vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwokukwira kwemutengo wekuripira mumabhazi. Vemabhazi anotakura veruzhinji kubva muSouth Africa kuenda kuZimbabwe vanonzi vakakwidza mitengo zvakanyanya, vamwe vachitopeta kaviri. Semuenzaniso, mamwe mabhazi anonzi ari kubhadharisa mari inoita maranzi chiuru nemazara mashanu kubva kuJohannesburg kuenda kuHarare. Kune munhu anenge aine magwaro ekufambisa, asi munhu anenge asina magwaro anonzi ari kubhadhariswa maranzi anokwana kuita chiuru nemazana mapfumbamwe 1,900 rand. Mari idzi dziri kukwidzwa kubva pamaranzi mazana mapfumbamwe kana kuti 900 rand anonzi aibhadhariswa zororo risati rasvika. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vamwe vari kushuvira kunge vari kumusha nehama neshamwari vashandise nzira dzekuyambuka Nzizi kana kuyambuka Rwizi Limpopo vachibhadhara vanhu vanovayambutsa. Idzi inzira dziri kunze kwemutemo dzavari kushandisa. Asi sangano rinomirira vanotenga nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira vari kufamba kuti vashandise nzira dziri pamutemo kunyange hazvo vachibhadhariswa mari dzakawanda. Pane kuti vashandise nzira dziri kunze kwemutemo idzi vopedzisira varasikirwa neupenyu hwavo kana kubirwa zvinhu zvavo. Bepanhau reHerald rakazivisa mazuva mashoma adarika kuti mugano weBeitbridge mazuva ano uri kuona uwandu hwakanyanya hwevanhu vari kuyambuka vachidzoka munyika zvikuru kubva kuSouth Africa. tiudze kuti kwamuri muri kufamba sei kudzokera kumusha kukisimusi matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuapedza sei. And now we are joined by our guest. We have Mufundisi Richard Moyo, our first guest. Makadi Mufundisi Moyo.
Tinosimba makadi kubaba makandimi genukwasei mose niwa.
Tiruwa penyu baba dofunga nare amenu jayanga ichimboita asitoda ira utishati pamkano wakuti tinge tichipedza chirongwa zvakanaka. Mufundisi Moyo, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei ku South Africa. Tiri kuwana mashoko akasiyana siyana kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchema kuti tiri kutadza kudzokera kumusha nekuda kukwira kwemabhazi. Unogona ngo uchiwana mari yebhazi yekuti ungochidzokera kumusha. Asi kana uine zvitakurwa kana mapasuru vari kuzochaja zvakare mari yakawanda kutakura mitoro kana mutwaro yevanhu, mungatudza kuti zvakamira sei?
Ya ichokwadi baba vakandimiri, ya transport is very expensive. Transport iri kudhura zvikuru, tatarisa nezoro rino reChristmas nekusana makatarisa park station paBosman panokwirwa mabhazi neveruzhinji toenda futi kumacross border kumataxi aya. Vanhu vakawanda vari kuchema nokuti ndakaona vamwe mai vaichema kupisa musodzi chaiko nokuti zvinhu zvinoita vanhu vemabhazi na kunaka zvinhu zvinorwadza. Havana basa nemacustoma nokuti kana munhu achibhadhariswa mari inosvika 1.5 ane passport, asina passport aibhadhariswa 1.9 ende mari iyo yaipereri ipapo mabhazi rafamba pakati panobva patanga kuuya beparonga achinyora mazita achidiwa futi dzimwe mari. Vanenge vakwira zvakombe vasina zvemapasa vasvika kumberizve vobviswa dzimwe mari. Saka nhau yakafanana iyo iri kutambudzwa nokawanda zviri zvinokanganisa mafambiro everuzhinji nokuti vakawanda vari kutadza kuenda kumusha nenyaya yemari iri kuchajiwa. Kana munhu akashajiwa mari yandareva iyoyo ende kuti 50 kg yesaga riyariya mabhega aya vozwa nokusa masaga ndaakasimba runotanga kana pa 1000 zvekuti unogoti 10,000 iwe nemutideluggage yako toti muri baba naamai almost 4,000 uye futi kana nemwana wazvo ndizvozvo nezvinhu. Saka zvo zvakafanana izvo zvinhu zviri kuremera vanhu vakawanda, vanhu vekuZimbabwe vashungurudzika varwadzikana panguva dzino dzokudzokera kumusha paChristmas.
Ndinoziva Mufundisi munotaura Zulu kana Ndebele, munogona here kutsanangura zvamataura izvozvi nerurimi irworwo? Hamungasarudza pakati peZulu neNdebele?
Name oke ngiyathokoza kulu kuti nami ngikhulume sikhuluma ngendaba yetransport. Sazi kuti abantu vaningi sevayakhamba vayemakhaya, abantu vaningi vayalila. Ngibonile omunye umama uvani mntwana ubakhala khulu imali achajiwa yona, imali eningi khulu masicheja. Sithi mhlawumbe unepassport 1.5 maunganaepassport vati 1.9 singabali singabali kutwalo yako. Asithi mhlawumbe isakanyana 50 kg or ibucket 20 liters iyodwa i
250.
Hello.
Yes, taura itinzwe baba.
Ngiti iyo inkinga siivonayo, abantu vaningi vayalila ngesikhathi lesi seChristmas. Sazi kuti labo abantu vamabhasi esikhathi lesi sama-holidays avanaando into vayifuna imali ngenxa yokuthi makhadleleni imali ebayila lapha.
Handizoti foni iri kuita sei, iri kuita ichimbovhara. Handizoti pamuri pakasununguka zvakadii?
Okay, apa mawako ndinzwa sei?
Tiri kunzwai but inomboita ichiita kanonga sainika kuti pii but ichaindodaira kuti vateereri vanokunzwai. Kuluma baba.
Thankfulyaiti mhlawumbe isitimela zasenibotswana. So ngikhuluma ngendaba yetransport, abantu vaningi vayalila. Sazi kuti abantu vemabhazi nabantu vamateksi havana ndava even masivona icompetition. Namhlanjesi ngive ngikhampe emaruva start emaruva macross border. Maumuntu ane passport imali yavo vayacharja 1000 maangana passport 1.4. so masihlukanisa nasemabhazi, amabhazi izinto zakhona ziyadhura kakhulu. So isikhalo sethu njengavantu or njengavantu vakamukulunkulu kuti abantu vamabhazi vafanakuti vaphathe abantu kuhle ngenxa yekuti abantu vamabhazi songe yesikhathi imali zavo vayazikhupula. Sazi vele imithova ikhupukile even amateksi alana akhupukile noti kakhulu mara yasezimbabwe mayayikhupuka vayakhupula nge-200%. So into leyo into ehlungukhulu izimasteje siyabazi kuti abantu vaningi vafunotoya emakhaya mara abanye vayahluleka. Cabanga mani ito nibhadhale i-4,000 ukuya ekhaya, masicharja i-luggage inayo mhlawumbe iyofika 10,000 or 12,000 and futi izinto zabantu ziyalahleka bayaphula mabaphula izinto lezo angeke bawuyisele abantu so into ifana leyo ayisindi right abantu baseZimbabwe labo abanikazi bamabhasi abanikazi bamakhombi abanandaba nabantu abanandaba nabantu even ma ufika mhlawumbe ngale border gate kukhambile ama-taxi abantu futhi bafika lapho bachajiwa izimali ezitshisiwayo and ngesisikhathi abantu bamabhasi abafikisa abantu lapho abaya khona ma ufika asithi mhlawumbe lapha enkundu uyafika lapho mhlawumbe ibhasi liyaharare mhlawumbe wena uthi uye-trad wafika lapho wathi ufika e-trad wachaje 1000 ngelinyanga ngakhuluma nomunye ubaba umama loni yambona for 60 kilometers uyaa 3000 izinto zakhe so yabona ukuthi abantu bamabhasi abanandaba nabantu
bataima kadaro mufundisi regai tione ndofunga tine mutereri ari parunhare panguva imwe chete tiri kuedza kubata mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association vajuru nhare yavo yambotibatei vachingopinda ichibva yadonha zvakare saka tiri kuedza kuvadzosa pachirongwa tombozwa kumutereri alo
alo magadi
ndakasimba baba zita ndiani
zita ndoitwa credwe gumbo
vagumbo muri kupi vagumbo
vagumbo tiri kubatika tiri pa Rustenburg
musouth africa
South Africa
tinotenda nekufara kuti ndimaita muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa tiudzei kuti zvakamira sei kwamuri zvizvi zviri kuitika kwamuri kana kuti muri kudzoka here kumusha kuchristmas kana zviri kuramba muchaita kusvetuka here Limpopo uyo hamheno zvinoitika titsanangurirei tinzwe
kunoku tiri kutarisira kuti tisumuke tiinde kumusha but pakaoma vakomana vematransport vari kudhura zvisingamboiti zvakatiomei kunoku because mari dzacho tiri kuti haishoma mongoziva life yepajoni kungotsika-tsika noku life yacho ndekungojamba-jamba chete
I know saka imi muri kutambira krisimusi kusouth africa
ira totambira kunoku tichatongoona pazvenge zvabhalanza then tozoona kuti tingakwanisa kuti tiinde kumusha because kumusha tetichodawo kuinda but hesh zvinhu zvacho nematransport acho vakomana vanobva vari kuwedzera mari dzacho dzematransport because izvezvizvi kuti kutoende kumusha unokwanisa kutospenda mari nekuti takana 2 point something saka kuti uende nekudzoka because hapana uchifanira kuti uende kumusha then january ukwanise kudii udzoke uchienda kubasa saka nyaya iyoyo manje zvezvichinetsa kuti uende kumusha zvinoda kuti ubate 2000 yokudzoka futi inogona kuti wedzerei because mazuva ano kusina mavhiza wanenei kuti wane kuti madays kubhodha uku zvezvichiuya because unofanira kutenga madays kubhodha kuti uye kunouku saka nyaya yacho inenge iri
allright saka ndisati ndaenda kuna vajuru nokuti vajuru vanofanira kunge taanavo pachirongwa ndisati ndaenda kuna vajuru mukoma gumbo 30 seconds saka mari yamuri kutumira yamaifanira kuendesa kumusha iyi yatumirwa here kumusha manje chidimu chacho imi mokundikana henyu kuenda asi vari kumusha mavatumira mafadzamwoyo
exactly vari kumusha tombozama hatazama tambovatumira mbijana kuti vaone yekuti vatengewo something then tongozovafonera kuti vaudza kuti isu zvaramba tichazongoya uchi kana zvichinge zvaita bhou but bataivo something ipapo mukwanise kudi kufara uzva ri mufara vangu
thank you so much makasununguka here zvekuti munoramba henyu muri pachirongwa tichikurukura pamwe chete namufundisi moyo
ndakasununguka
ramba henyu muri parunhare mukoma Credwell Gumbo thank you so much let me go back to mufundisi moyo tambotaura nyaya yekuti vakawanda vari kubhadhariswa mari dzinenge dziri pamusoro vanenge vasina magwaro ekufambisa vanenge vasina mapasipoti vari kuchema kuti tiri kuzonzi tibhadhari dzimwe mari pamusoro nevemabhazi zvii zvamakanzwa pamusoro pedanho iri zvii zviri kukonzera kuti vemabhazi vatore danho iroro
chandinoda kuti nditaure baba wakandimiri vanhu vemabhazi maitiro ava haana kunaka regai ndida kutaure nhau yakaitika panguva yecovid-19 yeya panguva yecovid-19 zvavanga vachiita pamapepa ecovid-19 aya vaichaja vanhu 400 kana kuti 500 bepa recovid asi ranga riri feki bcause ndakazoudzwa nomwana unimasa paanowanikwa tikasvikapo aitengeswa 20 rand but ivo vanenge vachitengesa 500 munhu asvika kubhodha aakusikanwa rinonzi feki munobva bhadhara futi mari yakawanda vanhu vemabhazi chidambudziro randinoona mabhazi aya haana order zvinhu zvemabhazi hazvina order zvinodarikwa nekumacross border nokuti kumabhazi hakuna order akawanda mahwindi too much nokuti mawindo ari pakawanda munhu achinga asvika anonga achingobatwa rafu. Saka nhau iyoyo ndo zvinokonzeresa dambudziko rekumabhazi, nokuti mari vanongofunga pavada, vafunga vanokwidza, vanofunga chekuti zvavafunga vanonga vachiita. But zvisina kunaka nokuti makastoma mazhinji ari kurwadziwa. And futi zvenhasi uno vanhu vakada kuti vazame neimwe nzira, sovasina mapasi na kwala kwala kunana venda uko kusiko ndibudira uko kutiredzi vamwe vanenge vakasera vachiti zviri simbo dzani kushandisa mari yakawanda. Kuku haika inenge idambudziko iriski yakawanda. Vhiki yakapera kunenzi kune bhazi rakanga rina varume vakabatwa kufuti kunzi vose vakatorwa mari, mari inonzi yakatorwa nemafoni vakatorwa foni vose. Saka zvakapana izvi zvisingafadzi. Saka tatinongokurudzira kuti vanhu kumabhazi, vakuru vacho vemabhazi vaifanira kuita nenzira yakanaka kudzidzisa vanhu, vanhu vavo mahwindi avo kuti vanajega vavo kuti vagurira bhazi, nokuti panongoitwa wangofunga zvinonga chingochi hazvina order chiri makasvikapo. Zvino zvinorwadza zvikuru zvokuti vanhu vanosara vachema. Saka zvakafanana nana baba vajurwa mukuva nezvavo, ndo vamwe vacho vanomirira vanhu vanonzi vanomirira kufamba kwokutenga nokutengesa vaifanirawo kutarisa zvakafanira kuti zvinhu zvichiwa vana vezimbabwe vari kutambudzika. Avanhu vasezimbabwe vayakala njalo masikuruma indava yekuti izindava zvokuhamba, avanhu vasemabhazi havana ndava navantu, havana ndava vayachaja izimari ezinengi. Even isikati secovid-19 ipepa lecovid 19 ibvi mawakamba nekupepa lako leqiniso vavangalifuni vaikutengesera ipepa 500 mara mauya lapo vapinda kona ifeki lienzwa 1500 kwenzanda. So tivona kuti izvino fanaleza azvizvi zvakanaka.
Thank you so much, thank you so much. Please do stay on the line. Let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, dambudziko riri kutaurwa iri, have you heard about it, this problem of bus operators charging more for those who do not have documents, travel documents like passports?
Yeah, exactly. Ndakatombosangana naro dambudziko iroro pandainge ndichitoenda kumba patakura mabhazi muPretoria imomo tichienda kumusha. Takachajwa bepa recovid then nemari yepassport. Tava kumberi futi tiri mubhazi imomo takuda kundosvika kuborder uko. Ndobva vati vakomana vane mapassport ayaya asina kudii akaoverstay kana kuti mapassport asiri valid. Badarai futi imwe mari pamusoro peiyaya. But tasimuka kuPretoria uku zvaita kunge tadii tabhadhara zvinhu zvese zvadii zvapera. Iyo mari iyi yakazongobukira tavapai tava mubhazi takundosvika kuborder uku. Ndobva vawedzera futi mari papa vanhu vose vakatobhadhariswa mari mubhazi muya. Zviriko chaizvo chaizvo ndakatombosangana nazvo izvovo several times. Vakomana vacho ndomashandiro avo chavo chavo iwavo. Chaizvo chaizvo ndotendana naye vari kutaura.
Mfundisi Moyo, let me come back to you. Is it not possible for passengers to just go and pay on their own at the border, to pay their fines on their own, to pay to the immigration officers?
No, those people can't allow you to do so. If you do so, say you can't allow you or don't care about you do so. If you do so, don't come to us and so and so. And if you do, what many people they try to pay for themselves in Zim side for those 400. So if you do so, those people they fighting and fighting more and more. So the people is afraid to do so, you just pay so and so. That's why some of people they pay halfway to Messina after that one. So those people is better than to use the bus. But if you do, if you use the bus or taxi, you can't allow you to pay for yourself.
Thank you so much. I think in 30 seconds we'll be taking a short break. But before we go on the short break, let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, mune masangano era muri kumboshandawo nawo padambudziko irori riri kusangana nevana veZimbabwe kuti zvireruke, nokuti tinonzwa masangano akawanda anonzi anomirira vana veZimbabwe. Anotadza here kubatsira panguva dzakaita saizodzi?
Kutaura chokwadi hadisi kana kumboona kana heupi kana hatina kana masangano atiri kumboona kana heupi hapana kana tse. Nyaya iri kungoita ndokungoti vakomana vari kungoita zvavanoda chete. Vakomana vari kungonemhaka kuti unenge usinawo zvaungataura because kana wava mubhazi unogona kungoudziwa kuti sha kana usina tenderana nezvatiri kuudza izvi tokwanisa kutokuburutsa. Saka nenhau iyoyoyo mazvinoshaya kuti ungabva waita sei.
Yeah. Inyaya yakaoma idambudziko. Zvisinei tombotora mukana uno kuchenjedzana nekuti all over the world the COVID pandemic is not yet gone, it's still among us, and people are being urged to be vigilant to make sure that you protect yourselves, you protect your families from COVID-19. Let's take a short break. We'll be right back. For those that have just joined our show, this is Live Talk Diaspora Forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com. www.voashona.com and www.voazimbabwe.com. Feel free to send us your messages on all our social media platforms. And we go back to our guests, but before we go back to Mukoma Gumbo and Mufundisi Moyo, we have another caller, Tina Mukoma Guide Sotwa. Mukoma Sotwa, magadi.
Nufara magasimba eri.
Takasimba Mukoma Sotwa, murikupi.
Ini ndiku South Africa, Port Elizabeth.
Port Elizabeth, ndakanzwa kuti Port Elizabeth yane zitanyowa nanditi.
Yes, yane zitanyowa ndizozo.
Rinonzi iro rinonetsa kudai dzairo.
Chokwadi rinonetsa.
Zvisinei mukoma, tiri kuona kuti ino inguva yekuti vanhu vanenge vachigadzirira kufamba kuenda kumusha kunge vaine hama neshamwari pazororo, asi kufamba kuri kunzi kuri kugona kunge kuchikundikana kune dzimwe mhuri nedambudziko rekukwidzwa kwemitengo yemabhazi kana kuti zvekufambisa. Imi zvakamira sei kwamuri mukoma Sotwa?
Ya, ichokwadi zvekufambisa zvinogona kutinetsa nekuti maprize mukatasa maprize anokwira towards holidays anenge akwira, then kuti uende kumusha kwacho ikoko nekuzodzoka zvinogona kutiremera wose isuwo. Saka unongoona kuti hazviri nano ndikogara hangu ndiri kwandiri kuvanondikwanisa, asi mwoyo unenge uchida kuti ungori pamwe chete nefamily.
Imi mhuri iri kupi kumusha mukoma?
Muri ndinayo kuno kwandiri kuSouth Africa.
Okay, asi hama dziri kupi kumusha?
Kumusha kwaRusape.
KwaRusape, haiwa tinodaira kuti vari kukunzwa kuti chakundikana kuenda nekuda kwemamiriro ezvekufambisa, asi manzwiro andiri kuita ndeekunzi Western Union neWorld Remit nedzimwe idzi, aiwa dzine mari yebhazi dzinenge dzichikwanisa kusvika kuZimbabwe, hanzi mongo vabatisa kamari kechrismas. Ndo manzwiro andaita mukoma. Munogona here kumbotandara nesu mumbobata yanyu muri pachirongwa tichitaura nevamwe vatinawo pachirongwa?
Aiwa, ngatitandare hedu, ndinotenda.
Rambai muripo zvenyu, rambai muripo mukoma. Ndodzoka kuna Mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, ndokumbira kuti mungotaura zvakare neNdebele panyaya iyoyi yekuti vanenge vasina mari dzekubhadhara extra aids vari kuzoita sei, nokuti tiri kunzwa vamwe vari kutaura kuti zvaakutimanikidza kunge tichizonosvetuka muna Limpopo. Zvii zvamungataura muchitaura neNdebele?
Ya nami ngithi ngikhulume lokho abantu bayenza njalo into le i-cheap than ukubhadala imali eningi khulu. Izima sikhuluma nje umuntu masuka lana agivela mhlambe half half half. Imali angeke ifike even 500 mhlambe ifika 550 ufika lapha e-border masika lapha even azona ngase-border uyabhadala ifike 20 rand or 100 rand uyaphuma. So lava bonke bakhamba mhlambe nama-taxi namabhasi imali yakhona iningi kakhulu. So asithi mhlambe awunayi-passport even ma une-passport ngekungekuthi bayacharja mhlambe unemabhiga e-5 imali engakhona 5,000 plus futhi leya imali bakuchaje yona. So vele abantu baningi bayaleda. So bona abantu abanye bayadlula ngasemanzini bayakhamba ngale isikwalakwala ivenda bayaphumela ebhubhi bayaphumela ngale Europa kunendlela ebrawayo nemashingo kuthi kube lula lokuchip ndani ukuhamba emabhezi. Mara into efana le ayise into siyiguguzelayo ngesikhathi lesemvula sazi ukuthi abantu baningi bayahlongakala kuLimpopo, abantu baningi bayahlonana emfuleni weLimpopo. Mara into sibe siyicela kunalabo abanemabhasi banemataxi fanele babambe abantu kuhle ngike ngikuthi bayadla yithi amacustomer abo yithi abayilungu bakho.
Pakaoma hanzi vanhu vari kuzvipira kunge vachipinda muna Limpopo nenyaya yekuti vari kutsvaga zvinhu zvakareruka mitengo wakavarerukira. Regai tinzwe kune muteereri watinaye parunhare. Tina mukoma Tendai Ruombwa, makadii? Halo,
ndinofara zvangu, kuri sei?
Aiwa tiri wapenyu mukoma, ndinini ndakajaira zvataiita kare, handichinje mutupo nekubva kacha, ndobva ndangwa kuti mukoma Christmas box yangu.
Aiwa boxi.
Tiudzewe kuti zvakamira sei nyaya dzegadziriro dzekrisimusi, muri kwamuri muri kuzvibata sei?
Mari hakuna mukuru wangu, takangogarawo yakangofanana nemamwe mazuva ose. Tatine shure kuenda kumusha but zvinhu zvacho hazvisi kubatana. Mabhazi acho ari kudhura, zvinhu zvacho zvose zviri kudhura, saka changotamba tiri kuno kuCape Town.
Muri kuCape Town?
Hongu.
Ndinonzwa ichinzi Kapa, hanzi inzvimbo yakasununguka, saka zvii zvamungatitaura kuti Kisimusi muri muKapa munoiita sei?
Muno muKapa tinongoendawo kubeach tongonofarawo nevamwe tiri ikoko. Hakuna unyanyooma, ukangowanawo 200 rand yako unoswera zvakanaka.
Ndinotenda zvikuru mukoma Tendai. Regai tidzoke kuna mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, nguva dzaakunanaira taakusiva nenguva. Zvii zvamungataurira kune vakwanisa kunge vachienda kuZimbabwe pamwe chete nevasara vakundikana kunge vachibuda?
Pane vakwanisa zvavo kuinda kumushavo, ndinongoti ngavave nokufamba kwakanaka, tinovashuvira zvakanaka kuti vafambe zvakanaka vachimukuenda kumusha. Tinoziva kuti ngavave nomwoyo wokushingawo bhozi hapana yekuseta, bhozi kuonawo femili chinhu chakanaka, muchifara muri pamwe chete, vanhu voenda. Tinongoisavo.
Thank you so much. Regai tichidzwa kuna mufundisi Moyo. Mufundisi Moyo, nguva dzadyana, shoko renyu rokupedzisira ramungasiyira vateereri.
Aiwa, ndoda kukurudzira vateereri vose kuti vave neChristmas yakanaka nenyuya yakanaka nevari kufamba rwedu nesikoti kufambawo kuenda kumusha. Ndoda kuti vana vamwari uchengetwe naMwari, uye futi vatyai vemabhazi nemotokari dzose. Chengetedzai upenyu hwevanhu hwakakosha, nokuti tikuona vanhu vakawana kuti vava kupira kufa zvakanyanya kutanga pavhiki yatabva iyoyo kusvika zvatiri izvozvi. Kana kukurudzirai kuti vanhu vese muve neChristmas yakanaka, kuti ndive neChristmas yeihle, uzima ave nami, Mukurunkulu anibusise. Ndizokuhlangana futi omunyaka ozayo wakati 2023 mauzimu avumile.
Aiwa, ndinotenda. Mufundisi, ndaachifungidzira kuti muchawedzera futi kuti tidye mari yeChristmas tisakangana kuti gore rinouya tinenge taakudzosera vana kuzvikoro nezvimwe zvakadaro. Asi aiwa, ndinochakupai mukana zvakare, svondo rinouya tinge tichikurukura tichiyeuchidzana. Ndoda kutenda vose vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa, mufundisi Richard Moyo, mukoma Credwell Gumbo, koita mukoma Guide Sotwa namukoma Tendai Ruombwa. Ndoti muve nezoro reKisimusi rakanaka, anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.